vachitaura nevatori venhaomo kuparura chirongwa chehashtag sesingapi, tave papi, how far, mukuru weERC vatawanda Chimini vati vavhoti vanofanirwa kuteverera vavakaisa pasvikaro kuti vari kuita zvavakavimbisa here pamwe nezvinotarisirwa.
Saka kurudziro yedu ndeyekuti ruzhinji rweZimbabwe ruchikwanise kunge ruchidzokera kune vavakavhotera richivabvunza kuti tave papi nenyaya dzakati wandei, nyaya dzekuti paitsvagwa mavhoti vanhu vaida vaipromisa zvakawanda. Vamwe vaivimbisa kuti tichazogadzira zvakati, vamwe vachivimbisa kuti vachazogadzira mitemo yakati, vamwe vachivimbisawo zvakasiyana siyana. Saka tava pachinhambwe chekuti tichibvunza kuti tava papi nezvatakapromiswa izvozvo. Tichitarisawo nyaya zvakare yesarudzo. Tichienda kusarudzo, hurumende yakati yanga ichitarisa kuti izobata sarudzo mune zvakanaka, sarudzo dzichabudiswa pajekerere. Mbvunzo iripo zvakare ndeyekuti tava papi nenyaya yekugadzirisa, hatingati maelectoral reforms, kugadzirisa zvinhu zvakawanikwa musarudzo zvakange zvisinaumira.
VaChimini vatiwo vavhoti vakatanga kubvunzurudza vakapinda muhofisi dzekumirira vanhu, zvinoitawo kuti kuve nevatungamiriri vanoremekedza vavhoti. Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti vavhoti vazive simba ravainaro, vakataura neizwi rimwe chete.
Vese vanotimiririra munzvimbo dzakasiyana siyana vanhu vanoda vhoti redu. Saka tikatanga kutaura takabatana sevanhu vemuZimbabwe tichibvunza mbvunzo iyoyo kuti tava papi nekutipa yatingati service delivery mumatowns, tava papi kugadzirisa mitemo yedu kuti inge yakagara zvakanaka, tava papi panhau yeutongi hwegutsa ruzhinji. Mibvunzo yatinoona seyakakosha. Saka ndo zvatiri kutarisira kunge tichiita mukampeni yatinayo kubvira iye zvino kusvika patinenge taakuzoenda kune rimwe sarudzo.
VaChimini vatiwo vachange vachishanda nevari pazvigaro zveutungamiriri kuti vakwanisewo kupindura mibvunzo yeveruzhinji, uye vakati vakatotanga chirongwa chekuwanisa veruzhinji nhare mbozha dzevatungamiriri vavo kuitira kuti vakwanise kuita hurukuro navo.
Kurudziro yedu ndeyekuti zviri kubvunzwa nevanhu zvinge zvichipindurwa. Saka tichange tichishandawo zvakare nevacho vari mumahofisi iwavo, vari kuparlamende, vari mumakanzuru, vari muhurumende, kuti vange vachinzwisisa mibvunzo iri kubva kune vanhu. Tichivapawo zvatinonzwa vanhu vachitiudza kuti madii kutisvitsira shoko rakadai kune vanotimiririra. Saka kampeini yedu tiri kukwanisa kunge tichipa kune vese vanoda nhamba, mafoni nhamba evanovamirira, kwese kwavanovamirira, nekuti vanhu veutungamiriri mafoni namba avo haasi maprivate foni namba, mafoni namba ekuti munhu anokwanisa kumashandisa kuti ataure navo.
Vachitaura neStudio 7 parunhare, nhengo yekomiti yedare reparamende inoona nezvemutemo vaInnocent Gonese vati zvirongwa zvakadai zvakakosha. Vagonese vati kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kwakakosha zvikuru, uye zvinhu zvinofanirwa kuitwa nekukasika. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti hurumende yakagadzirira kuendesa mitemo iyi kudare reparamende kuti ivandudzwe, asi nguva ndiyo yange ichimbonetsa. DC8 Ziyambi. Hurumende gore rapera yakaumba dare remakurukota kuti ribatsire mukuona kuti mitemo ine chekuita nesarudzo, kuunza utongi hwejekerere, pamwe nekuona kuti mitemo iripo inoenderana nebumbiro remitemo yenyika here. Nyaya yemitemo yesarudzo inonzi nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika haina kumira zvakanaka, inopa kuti sarudzo dzemunyika dzigare dzichiita mutauro pese panopera sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.